Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wechina kurume 22 2018.
Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande, ndiri mu Washington DC.
Ini ndini Evans Sininga, ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Hurumende inonzi yavimbisa kugadzirisa zvichemo zvavana chiremba, asi vana chiremba ava vanoti vachamisa kuramwa mabasa kana vachinge vanyorerana chibvumirano nehurumende.
Gurukota rezveutano Dr. David Parire Nyatwa vari kukurudzira vabereki kuti vatarisise vana vavo zvakanyanya kuitira kuti vasashandise zvinodhaka.
Vari kusiya basa semumiriri weAmerica muZimbabwe Ambassador Harry Thomas Jr. vanoti vanosuwa chose kuti vave kubuda muZimbabwe nyika isati yaita sarudzo dzakachena.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inonzi yakavimbisa kugadzirisa zvichemo zvose zvavana chiremba vari kuramwa mabasa ichiti ichavawedzera mari dzekubatsirikana kubva pa $1.50 pa hour imwe chete kusvika pamadhora mashanu pa hour. Hurumende inonziwo yakabvumawo kuti mari dzavana chiremba ava dziwedzerwe uye kuti vapiwe mukana wekukwereteswa mari dzekutenga motokari dzavanoshandisa kuenda kumabasa. Zvinonziwo vana chiremba ava vachabhadharwa mari dzavo panguva iyo vanga vachiratidzira izvo zvanga zvakanzurwa nehurumende. Izvi zvinonzi zvakabuda mumusangano wakaitwa neZuro nesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association nevatevedzeri vemutungamiriri wenyika vaKembo Mohadi navaKen Constantino Chiwenga. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Asi mutauriri weZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Mkolisi Ngwenya, vanoti kunyangwe hazvo vakavimbiswa izvi neZuro, vamirira kunyorerana pasi nehurumende vasati vadzokera kumabasa. Vana chiremba ava vava nemasvondo matatu vachiramwa mabasa.
Vakasangana nemutungamiriri wenyika, vakuru vedu vanonzi maconsultants, ivo vakauya vachitiudza kuti mutungamiriri wenyika vatitaurira kuti tinokwanisa kuti tinyatsokurukura panyaya yekuti vanokwanisa kuti mari inokwanisawo $5 per hour uyezve tinokwanisa kuti tishandise yatakapuwa inonzi midzi yekuloan. Zvadaro tikatora izvozvo tikanopa vamwe vedu vakati vanga vachikumbirawo kuti tipihwe $7.50 per hour uyezve tipuhwe iyo inonzi jikisi. Tikazonyorerawo maconsultants akanotimirira ikoko. Izvozvo zvataugwani vanhu uyezve tinokumbirawo kuti zvinhu zvachona zviuyewo nekubva ipatite meeting kwatinogara pazvinotungwa zvese kuti chisungo chemubva ipatite ndo chisungo chavako kuna ana chiremba.
Vakabvuma kukupai zvamunotaura izvi?
Zvavakataura tingazonyatsoziva nekuti zvakazouya zvichiva nemaconsultants, asi vakawedzera zvavo mari, asi takamirira chakanyoro nekuda kwekuti bipartite ndo inenge ichinyatsoratidza.
Asi zvimwe zvavakataurawo makazvitambira?
Notambira nekutenda kukuru nekuti vanoratidza kuti vakanzwisisa zvese zvichemo zvedu.
Munovimba nehurumende here panyaya iyi?
Aiwa tinovimba zvedu kuti kana tangopuwa chiri pabepa, aiwa zvatova izvozvo.
Ko Dr. Parinyatwa vari papi mukutenderana kwamakaita uko?
Vaparinyatwa havasati vambotaura nesu kubva musi wemuvhuro.
Muchiri kuda kuti varegere basa here?
Iti kuti ngava ite basa ravo izve vakuru vavo ngavakurudzire kuti vaise basa ravo tiwanewo zvatinoda vataurewo nesu semukuru wedu tiwane kuestablisha inonzi communication pakati pedu navo
pane zvasara here zvamuchiri kuda kuhurumende
takamirira kuti zvese zvatakachemera zvinyoro pasi tisanganirwa pai pataita
saka mave kudzokera kumabasa here
aiwa kudzokera tinodzokera kana tazoona zviri papai pataita
mutauriri wezimbabwe hospital doctors association dr mxolisi ngwenya vachitaura parunare natanonoka wande westudio 7
kota rezveutano Dr. David Barire Nyatwa vari kukurudzira vabereki kuti vatarisise vana vavo zvakanyanya kuitira kuti vasashandisa zvinodhaka sezvo iri rave dambudziko guru ranetsa munyika yose Kiri Mudzamiri anotipa nyaya iyi
Dr. Parinyatwa vati vana vanochinja hunhu hwavo kana vava kuputa kana kunwa zvinodhaka nokudaro inyaya inofanirwa kungwarirwa nevabereki zvakanyanyisa
kuti vana mai nana baba kudzimba vatarisise chaizvo vana vavo behavior yavo kuti behavior yavo ndoyo vajaira here kana kuti yachinja because paanotanga kuita abuse drug mwana anochinja behavior munoona akuita tumwe tunhu twaisamboita ona pamwe akurara longa pamwe akudzoka kumba late pamwe akuita rude pamwe anoona akudya stereki because fanika ananda mbanje vanoita kuti uite appetite munoona mukondo wese wapedzwa akuda umwe futi kuti kwinga aisambodya so you have to be very very alert say samai kana kuti baba
vati bazi ravo riri kuedza zvikuru kutaura nevadzidzisi muzvikoro zvemunzvimbo dzinogara veruzhinji sezvo dambudziko rezvinodhaka riri kuvhiringawo vana vari munzvimbo idzi Dr. Parenyatwa vati nyaya yezvinhu zvinodhaka izvi ratove dambudziko chairo zvokuti vakutotyira kuti vechidiki ava vachazoguma vava kuputa anonzi mahard drugs anenge heroin nemamwe
And then we are also trying to educate my teachers, especially my low density room. They assume that we are now our squitter izvozvo, but ndova ari kuita drug abuse. Zimbabwe used to be a transit country, kuti zvinhu zvaingopfuura zvichienda kuSouth Africa. But now we have that problem ourselves. And very slowly, tichaenda kumahard drugs anana heroin. Yes, zvino tichingori amwe ayaya asati anyasosvika ikoko. But abuse is rampant. And tinofanira kuti as a community takabatana nemapurisa tinawo mashoma nana rehabilitation and usually they are attached to hospitals but we really need proper rehabilitation institutions
vati bazi ravo rine chirongwa chokufambira vana vechikoro vachitaura nezvekushata kwezvezvinodhaka zvinenge bronco nembanje Dr. Parinyatwa vapa mufananidzo wechirongwa chiri kuitwa mumusha weHighfields uko kunodzidziswa vechidiki kuipa kwezvinodhaka izvi
Iye zvino tine program iri under Veduwe Mental Health, Dr. Maistol, who is very, very strong. Ndo anoita mental health, and zvinobatana drug abuse. Drug abuse yacho yakabatana nana musombodi yaivavo. Ne drug abuse alcohol zvakare zvichisanganisa. Saka tiri kuvakurudzira chaizvo kuti vaite ma-outreaches, particularly kumaschool. Ne ku out of school tinomboita mamwe ma meeting fanika kuna na high fields kuyo kuma grounds tichiedza kuunganidza vana out of school kwa teacher nenyaya ye drug abuse ne dangers dziripo nekuputana bronco zvese izvozvo
Dr. Parinyatwa vatorawo mukana uyu kuyambirawo vagari vari kumiganhu neSouth Africa kuti vangwarire chirwere cheListeria chinowanikwa munyama yePoloni neVienna sausages idzo dziri kugadzirwa neimwe kambani iri kuPolokwane kuSouth Africa vati vanhu mazana maviri nemakumi masere vakafa kuSouth Africa mushure mekunge vadya nyama iyi asi hakuna munhu ati asangana nedambudziko iri muZimbabwe
muno hatisati tasvikirwa nechirwere chinonzi Listeria ini ndakaenda musvondo rakapera musi wechishanu ndakaenda kuSouth Africa ko taiwe tadaidzwa maministers ehealth esadak yese taiwe tiri maminister 15 nda Listeria iriko kuSouth Africa so minister of health kuSouth Africa ndiye chairman wedu wesadak wehealth saka akatidaidza tese tikandotaura nenyaya yeListeria kuti ichirwere chinoonekwa kana wachitanga ichocho unotanga pamwe uchita tumanyoka neka temperature diarrhea ka temperature pain dema muscle pain headache and it can get serious and then you get meningitis and it can kill you. Ku South Africa kwakafa vanhu vanopfuura 108 nelisteria.
Dr. Parire Nyatwa vati bazi ravo rakaendesa vana mbuya utsanana ku Beitbridge Border Post kuti vanozivisa vanhu nezvezvirwere zvinokonzerwa nekudya nyama idzi. Ndakamirira Studio 7.
Makarakoto to the Zimbabwean people, and the future is yours.
Va Thomas, vati vachaenda pamushandigere, vachigara naamai vavo nemhuri yavo, vasati varonga zvimwe zvekuita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860, 15460, 15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. Muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Yasvika nguva yekuti tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vatungamiriri veparamende yeAmerica vari kutanga kuvhota nhasi musi wechina pabhiri remari inoita $1.3 trillion iri kuda kushandiswa nehurumende. Rakatombopasiswa chitatu usiku nenhengo dzeparamende dziri kutungamirira nhaurirano. Vadare ava vane pakusvika pakati peusiku hwemusi wechishanu kutambira bhiri iri kuitira kumisa kuvharwa kwechitatu kwehurumende gore rino.
Zviuru zvevapanduki muSyria nemhuri dzavo vari kutarisirwa nhasi kubva mune rimwe divi redunhu riri kumabvazuva iro riri kurwiswa reGouta pasi pechibvumirano chakatungamirwa neshamwari yeSyria, Russia.
Zimbabwe iri kutarisirwa kuita sarudzo yemutungamiri wenyika dzevamiririri vemaparamende, makanzura pame nemameya gore rino pakati pa 21 chikunguru na 21 nyamavhuvhu. Sezvakaziviswa neZimbabwe Electoral Commission yeZEC, sachigaro veZEC amai Priscilla Chigumba vakazivisawo zvakare kuti zviri kumutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa kutara zuva resarudzo sekupiwa kwavanoitwa masimba ekuita izvi nebumbiro remutemo. Asi vamwe vanoti nguva yacho yasara inove mwedzi mina kubva nhasi kusvika musi wa21 chikunguru yave pfupi kuti pagadzirirwe zvose zvinofanirwa kunge zvaitwa pasati paitwa sarudzo, zvakaita sekunyoresa mazita kunomination court kwevachada kukwikwidza. Ukuwo mapato ezvematongerwo enyika achapinda musarudzo haasati azivisawo vachakwikwidza vakaamiririra, sezvo asati aita sarudzo dzekudoma vachamiririra mapato aya kana kuti maprimary elections. Ngatingati here nguva ichiripo? Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata munyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora pamwe nenhengo yeZanu PF vachimirira mupopoma pelandava muparamende vaJoseph Chuma
akatanga kubvunza vamonzora kuti nguva ichiripo here kuhurumende, kuzek pamwe nekumapato ezvematongero enyika.
Chekutaka ndechekuti isusi MDC tirikugadzirira sarudzo, tirikugadzirira maprimary edu, takavhura kuti vanoda kuita macandidates vanofanira kuapplya. Saka vanhu vari kuapplya kuno kuMDC vachibhadhara atinoti maapplication fee acho atinozoshandisa kuti kana taa kuti vanhu vaende kumaprimary todhindisa maballot papers. Tiri kutosangana mangwana National Council yedu kuti ichitarisa mazita evanhu vakaapplya waya wanokwalifya kunde vari macandidates edu. Asi kana ndichienda kuzeki nekugovernment, hakuna gadziriro dzakakwana dziri kuitika. Semuenzaniso, hatisati ane voters roll racho. Chechipiri, chakati isusu tida kuti voters roll iroro riauditiwe kuti tione kuti vanhu vakanyoresa ndivo here vanhu vari muvoters roll zvakare. Chechitatu ndechekuti tiri kuda kuti panodhindirwa maballot papers paya paya tinge takarepresentwawo ipapo, totarisazve zvenyaya yekuti diaspora vanofanira kupiwa kodzero dzekuvhota. Chechina tiri kuti SADC, European Union, United Nations, African Union, ngadziwe dzinounza maobservers adzo kuitira kuti election ino inge iri election isina mhirizhonga.
Honorable Chuma, munoti iwo nemamiriro akaita zvino kugadziriro kubvira kubato renyere ZANU-PF, zeki, hurumende?
Isusu semusangano weZANU-PF tiri kunyatsogadzira zvinhu zvedu. Our house is in order, zvinhu zvese zvichitofamba nemazvo. Zvichitaura kudai so nhasi kutori nepost bureau yakatogara so kuti itigaidhe kuti zvinofamba sei. Even kuhurumende uko mazuva mashomane apfuura apa takatoona timu inobva kuEU ichitolenda kunoko kuzoona kuti maelections ari kugadziswa sei. Saka ndinotemba kuti zvinhu zvese zvaifanira kugadziswa zviri kuitika. Kune zvimwe zvinhu zvakataura namukoma wangu panapa vamonzora zvinenge zvemadiaspora vote zviyaziya. Zvinhu zviyaziya zvinogadziriswa kubvira pabumbiro remutemo chaiwo chaiwo. Saka those are some of the things that need to come before to be asked in parliament kuti tigadzise zvinhu zvichibve zvakanaka if they want us to shoot that. But also you must know kuti hatingazogone kuti tikave zvinhu zvese kahwani kuti everything ichiti run smooth. But hurumende iri kuedza chaizvo, zeki vari kuedza chaizvo, so I think we're moving in a proper direction.
Vamonzora,
hapana chati chaitwa nehurumende, I'm sorry to say. Asati awirira zvakare kuti SADC inouya here, European Union inouya here, African Union inouya, United Nations, kuti dziite guarantee maelection. Nokuti tiri kubva mutransition yokuti mauto akapindira mune zvematongerwo enyika muna November. Saka izvozvo hazvisati zvagadziriswa. Hatisati tagadzirisa nyaya dzemhirizhonga. Iko zvinezvi kutaura kwandirikuita, vachuma vanozviziva kuti kune vanhu vanga vachifoswa kuti vape maserial numbers avo zvinova zvisiri pamutemo. Tobva apo mapato ezvematongerwo enyika asiri ZANU-PF haasi kubvumirwa kuenda paTV. Ndizvo zvimwe zvinyunyuto zvinofanira kugadzirizwa izvozvo kuti tiite sarudzo dzakachena muno muZimbabwe.
Vachuma, munoti iwo nemashoko ari kudzoswa navamonzora?
Ndofunga mukoma wangu havana kunyatsoona even paTV zvakabuda. Timu yeEU chaiyo yatove muno muZimbabwe, vauya kuzoobserva maelections iwavo. Team SADC is actually coming, is on its way, and the AU is also said that vachatumira team yavo. Saka izvo zvatogadziswa kudhara. Tikatarisa futi nyaya yataura pamusana pematv nechichi, inini I remember very well musi pavakaita meeting yavo paharvest house baba vachinogadza vachamisa kuti vaite president weparty yavo. Vanhu vezbc vakaa ichomhanya ichoti tatorohwa tichitandanidza kuti hatidiwe mukati imomo kuti tinokavha. Saka kuti voti havasi kukavhwa apa futi vari kurova majournalist acho vechivadzinga, hamene kuti vaona kuti zviite sei. Vachamisa vatenderera nyika yese vechikambena free, havasati vamborambidzwa, havarambomiswa. Asi ivo ngavaplay party yavo in honesty kuti ngavabvumire majournalist auye, tikuda a free and fair and credible election.
Avo vanga vari nhengo yeZANU-PF vachimiririra mupopoma pelandaba vaJoseph Chuma. Manzwawo zvakare kubva kuna vaDouglas Monzora vanove munyori mukuru weMDCT. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare muhurukuro yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Dare Romuchiredzi Ranyima Andrew Takashinga Bere mukana wokubisa mari yechibatiso richiti musungwa akatarisana nemhosva hombe yaanofanira kunopika ari mujere kuAmerica. Gandri Maramba anoti panyaya iyi.
Mutongi wedare rechiredzi amai Geraldine Mutsoto vati havangagoni kupa bere mukana wekuti agare kumba kwake akamirira kudzoserwa kuAmerica sezvo aine nhoroondo yekutiza sezvo akaita kuAmerica mushure mekusungwa. Amai Mutsoto vati bere vakatarisana nemhosva huru uye dare harigoni kumubvisa muusungwa sezvo vasiri kuziva hurongwa hurumende kuti ichamusvitsa rini mumaoko ehurumende yeAmerica. Vati bere anogona kutizira kunyika dzakaita seChina, Italy, Mexico kunova kunozonetsa kuvabata. Gweta rabere vachazvudzi vati vachakwidza nyaya yekudare repamusoro. Studio 7 yarambidzwa nehama neshamwari dzabere dzanga dziri padare nhasi kutaura negweta rabere. Hama idzi dzamboda kurova vatori venhau vanga vachida kutora mifananidzo yabere uyo anga aine cheni mumaoko nemumakumbo. Baba vemusungwa ndivo vanga vachinyanya kupengera vatori venhau vachida kuvarova. Vatori venhau vazobva padare apa vachiita zvekutandaniswa nemhuri yekwabere. Bere nevamwe vake vanonzi vaibira vanhu mari dzemitero dzinofanira kudzoswa kuhurumende kuvanhu ava. Bere anonzi akaita izvo apa aigara kudunhu reOhio kubva muna 2007 kusvika muna 2012. Vachuchusi vemuAmerica vanoti mari inodarika mamiriyoni manomwe emadhora yakabiwa nebere nevamwe vake vanoti vaJulius Marimbire nakudzaishe Marimbire avo vanonzi vakatizawo kuAmerica uye vachifungidzirwa kuti vari mumasvingo. America ine chibvumirano neZimbabwe chokubatsirana kuti vanopara mhosva munyika mbiri idzi vatongwe munyika dzavakaparira mhosva. Ndakamirira Studio 7 muchiredzi, ndini Gandri Maramba.
Makateerera kuStudio 7.
Tiri kutefenyura tiri kuWashington DC.
Tomboteerera zvimwe zviri kuitika.
Nhasi kurume 22 pasi pose pari kucherechedza zuva remvura. Izuva rekuti tirangarire kukosha kwemvura yakachena uye kuti tidzivirire kushaika kana kusvibiswa kwemvura pasi pose. Pasina mvura hapana upenyu, asi vanhu vanosvika mabhiriyoni maviri pasi pose vanogara munzvimbo isina mvura yakakwana, uyezve vamwe vanosvika padyo nemabhiriyoni maviri vanorarama nemvura yakasvibiswa netsvina yevanhu, zvinokonzera kuti vabate zvirwere zvinouraya zvakaita sekorera nemanyoka. Kana kushandiswa kwemvura uye kusvibiswa kwayo kukaramba kwakadai, vanhu vanogara kusina mvura yakakwana kana yakasviba vachapfuura mabhiriyoni matatu mugore ra2050. Kunyange hazvo nzira dzokuchenesa mvura dzakawanda dzichidiwa, tinogona kushandisa zvagara zvichiwanikwa mumasango edu pasi pano uye zvisingadhuri asi zvichichenesa mvura yakawanda yatinoshandisa. Kana masango azere miti pamwe nematoro zvikapera, nzvimbo dzagara dzakaomerwa dzinonyanya kusarimika uye nzvimbo dzinonaya mvura yakawanda dzinoita mafashanu anotyisa. Kutorwa kweivhu nemvura inoerera ndiro rimwe dambudziko. Gore rese rese matani ari pakati pemakumi maviri nemashanu nemakumi mana evhu repamusoro anoeredzwa nemvura. Izvi zvinokonzera kutadza kwevhu kuchengeta mvura nezvekudya zvakaita senitrogen nephosphorus izvo zvinodiwa nezvinomera. Izvi ndizvo zvimwe zvezvikonzero zvekuti gore rino tinoti tishandise zvinowanikwa mumasango edu kukunda matambudziko emvura atinawo makore atakatarisana nawo. Tinosungirwa kuvaka masango, kuchengetedza mafuro uye matoro, tichibatanidza nzizi neuko kunoita mafashanu uye tichisima zvinomera padyo nepanoerera mvura. Izvi zvese zvinhu zvinobva mumasango edu zvatinogona kushandisa kugadzirisa zviri kukanganisika kuti tigare tichiwana mvura yakawanda uye yakachena. Tinogona kuchengetedza ivhu kuti risatorwa nemvura kana tikasima miti nemakwenzi pamahombekombe yemigero yemvura.
tinogona kuchenesa mvura yakasviba nekuchengetedza matoro ayo agara achikwanisa kuchengeta nekuchenesa mvura. Pazuva remvura ranhasi tinotarisa nzira dzokushandisa zvagara zviri mumasango edu kugadzirisa zvimwe zvinotinetsa maererano nemvura. Mashoko aya anorakidza pamire hurumende yeAmerica. Maaverengerwa neni Tanonoka Wande.
Muchirongwa chedu cheLive Talk nhasi na8pm tiri kutarisa dambudziko rezvinodhaka zviri kushandiswa nevana vakawanda.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini Evans Zeninga.
Ini ndini Tanonoka Wande tiri muWashington DC.
Soku isika tise.